Zuva rePink Day izuva ratinoshandisa pasi rose kusanganisira neZimbabwe rekuyeuka gomarara rezamu kana kuti breast cancer. Saka ritori Pink Day, ritori internationally recognized 4th of October.
Zvii zvamawanikwa muchiita imi sesangano rinomirira vanorwara nechirwere chegomarara rezamu?
Zvataita fazuva ranhasi, tanga takashuvira zvikuru kuti tiite match yanga ichibva iyo patownhouse yemuHarare kusvika paCancer Association of Zimbabwe. Asi kune zvigozhero zvibingamupinyi zvatasanganidzana nazvo zvatitadzisa kuti tiite match. Zvisinei, tatine lecture yaitwa pano naoncologist kana kuti cancer specialist, chiremba vakurukura nevanhu nemadzimai aungana vachivadzidzisa nezvecancer yegomarara rezamu.
Zvii zvimingamupini zvamasangana nazvo zvazoita kuti mutadze kuva muchifora muchiratidzira kutsigira kwenyu kuwana yatingati treatment yechirwere ichochi?
Zvimwe zvacho zvinotinetsei kuti ndingataura pamhepo, asi zvinosanganisira kuti zvanzi hatichakwanisi kumacha nepataisimbopfuura napo mazuva ese patakapfuura napo gore rapera nekuti pane zvazviri kugozhawo.
Todzokera hedu kuchirwere ichochi chegomarara rezamu, muri kuona chapararira here munyika? Zvakamira sei pamafigures emadzimai ari kuwanikwa achibatwa nechirwere ichi?
Madzimai ari kuwanikwa achibata nechirwere ichi ari kuti wandei, asi zvinoonesa ndezvekuti havasi vese madzimai anorwara negomarara rezamu vari kurekodwa muno muZimbabwe. Sekuti vamwe vacho havatokwanisi kusvika kudzihospitari. Vatinorekodha ndo vanenge vakwanisa kuuya kuhospitari vakadiagnoswa nechirwere chegomarara rezamu. Saka manumbers edu atinaweko zvino zviri kuonekwa kuti kumadzimai ane cancer pa59%, chikamu chine 12.4% ndochemadzimai anorwara negomarara rezamu.
Mudzimai angazive sei kuti ave nechirwere ichi kana kuti zvii zvaanofanira kutarisira?
Mudzimai wega wega, even nevarume, vanofana kupota vachiziva kuti mazamu avo akamira sei. Mazamu avo vanenge vachizviexamina ivo kuburikidza nekuti pakupera kwemwedzi wega wega vanenge vasaindi kumwedzi vaya vanotsvaga date ravanozvitarisa ivo pamazamu avo, kubata bata kutsvaga kuti hapana here bundu ravanowana, kana kuti zamu harina kuchinja here saizi, kana kuti zamu harina kuchinja here ruvara. Vamwe vanowanika munyatso wavo uchiita senge wakudzokera mukati. Kana tonoita tumapundu-pundu tunoda kuita sezvakaita ganda reorenji rinenge richiratidza kuti pane zvimaburiburiso. Izvozvo ndo zvimwe zvinogona kucherechedzwa nemadzimai pavanenge vachizvitarisa. Asi zvakadaro, vana baba vanogona kubatsira vana mai pavanenge vachisangana kuti pamwe vanogona kunzwa bundu irori. Vamwe vana mai vanobatsirwa kuwana gomarara irori nana baba muburikidza nenguva yavanenge vari kudanana. Asizve varume vanogona kuwanikwa vaine gomarara irori. Kazhinji zvinowanikwa kuti varume bundu ravanowana mumazamu avo rinenge richiti hwadze, sazamu rimwe razvo rinoita serinoti kurei kudarika rimwe.